manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemugorera mbudzi 16/2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica mukucherechedza zuva revana reRegional World Children's Day. Varimi vakawanda vanoti gadziriro yekurima mwaka uno iri kukanganiswa nekudhura kwembeu nefotireza sezvo zvikwanisiro zvekurima zvinopiwa nehurumende vasati vazvipiwa. Vamwe vane mukurumbira pamadande mutande vopinda munyaya dzezvematongerwo enyika vachitsigira mapato akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika dzemusadak mukucherechedza zuva revana reRegional World Children's Day kuVictoria Falls. Vakuru vematunhu nehurumende vanosvika zviuru zvinomwe pamwe nevana vanodarika zviuru zvisere 8,000 vemusadak vakakokwa kumusangano uyu. Vanhu vakasvika nezuro pakatangwa urongwa uhwu asi nhasi ndipo panga paine nhaurirano dzizere pamusoro pekodzero dzevana uye remangwana redunhu. Dingindira regore rino rinobata dzidziso nekurudziro yemwana wemuAfrica kuti abudirire. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoshanda nevechidiki vari mukuru wesangano reWeva Education Trust Amai Talent Jumo kuti tinzwewo maonero avo.
Chituko chichakakosha zvikuru kuunganidza vana pamwe chete kuti paudiki hwavo vatange kunzwisisa kukosha kwedzidzo. Tinofara kuziva kuti nyika dziri kuungana uye dziri kuunganidza vana kuti vazvitaurire pachavo nekuti kazhinji zviitiko zvakadai misangano inoitwa kuchiuya vatungamiriri vazhinji vacho vari vanhu vakuru vasinganyanyi kunzwisisa zvinosanganikwa nazvo nevana zvikuru sei vana vachiri kuenda kuchikoro. Naizvozvo tinokurudzira hurumende dziri kutumidzira vana kuti vange vari vana pazera kwete kuti vamiriri vavo chete.
Sei muchidaro Amai Jumo?
Vanga vavadiki pamomo asi maziko avo nepfungwa dzavo nemiono yavo nezviroto zvavo zvakakosha pakuumba nekusimbidzira zvinofanira kuti zviitike zvinovashandira ivo maringe nepatiri pari zvino.
Ndedzipi nyaya dzakakoshera vana pari zvino?
Pane nyaya yedigital technology yandingapa semuenzaniso. Kazhinji panounganiwa nevanhu vakuru vachiedza kufungira vana nekurongera vana. Nyaya idzodzo dzinokwanisa kusara kumashure nekuti vanenge vachironga havana kunzwisisa kuzere maererano nezvido zvevana uye zvinogonekwa nevana.
Iko kuvaunganidza vechidika ava pamwe chete murongwa wakadai kunovabatsira sei muupenyu?
Vana pavanosangana pachezvavo vanotodzidzisana ivo pachezvavo kuti vangashandisa sei teknoloji iyoyo uye vachipanana chitsvambe chekuti chichimwe zvechavangade kuvandudza zvavatori nazvo uyezve kuunganidza vana uku kunoita kuti zvichemo zvavo pavanotaura ari mazwi avo nokwanisa kunzwika kwete nevatungamiri chete asi nevabereki uye nevese vanobatikana pakusimudzira kuwedzera mwana muno muAfrica tsanganisira nevanotipa mari madonors akakosha vakanzwisisa zvichema zviri kubva kuvana vanozvikoshesa nekuti vanenge vachiziva kuti hazvisi zvishuwo zvevanhu vakuru zvinokwanisa kungotsakatika asi kana zviri zvishuwo zvataurwa nevana kazhinji kazhinji rubatsiro rukauya nenguva yakafanira zvinobudisa michero yakanaka nekuti vana ndo vanenge vataura zviri pamwoyo yavo
tarisiro dzenyuwo imi sevabereki vanoshanda nevana dzinenge dziri dzipi kuseri kwemisangano yakadai
dzidzo dzataka yatingati curriculum yataka inherita kubva kuvapambe pfumi yakanga iri centered around the bottleneck system yekuti vashoma ndo vaifanira kuti vabudirire tuchasvika kuti vana pavanounganidzwa uve zvemukana wekuti zviongororwe kuti makarikulam anga vandudzika sei nenzira inoita kuti nguva inopedzwa mwana achienda kuchikoro makore ese anoenda kuchikoro asangobuda nebepa chete asi mwana wega wega anofanira kuti abude achikwanisa kuita chimwe chinhu chinovandudza community yaanobva tinotarisira kuti masolar system achange achitogadzirwa nevedu vana asi izvi zvinokwanisa chete kuitika kana misangano yakaita seiyoyi yazviisa patable yove a topic of discussion inokosheswa
avo vanga vari vanoshanda nevechidiki vari mukuru wesangano reWeva Education Trust amai Talent Jumo vachitaura vari parunare vari muHarare neStudio 7 Varimi vakawanda vanoti gadziriro yekurima iri kukanganiswa zvikuru nekudhura kwembeu nefotireza sezvo vasati vapiwa zvikwanisiro nehurumende. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo mvura yaturuka munzvimbo dzakawanda munyika varimi vakawanda vanoti havasati vaisa mbeu pasi nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekurimisa mumwe murimi wekubvanget vaadhimaya tsuro vanoti mbeu nefotireza zviri kuvadhurira zvakanyanya vatsuro vanoti mbeu nefotireza zvavakavimbiswa nehurumende pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chepresidential input scheme havasati vazvipiwa
zvose zvatakatovimbiswa nehurumende kuti tichapiwa kana takachera makombe ekudyara hapana chati chauya kusvika parizvino mvura yekutonaya asi hapana chati chauya
mumwe akachera makombe ekudyara chibage sezvakakurudzirwa nemadhumeni kuitira kuti vapiwe mbeu nefotireza vatongai masembura vekuward 14 kuchegutu vanotiwo hapana chavati vapiwa vachiti makomba vakachera ave kutovharika nemvura yave kunaya mumwe murimi asina kuda kuzivikanwa nezita wekuhurungwe anoti haasati apiwa mari yake negreen marketing board inosvika madhora ekuamerica mazana masere nemakumi mana kana kuti $840 izvo zviri kuita kuti vatadze kuzvitengera mbeu nefotireza
handikwanisi kutenga mbeu nefotireza nekuti handisati ndapiwa mari yangu neGMV yechibage chandakaendesa gore rakapera chaiwo
murimi wechibage kumazowe mudunhu remasional and central vabiswop kamudyariwa vanoti dai hurumende yabhadhara chimwe chidimu chemari yezvikwanisiro zvekurimisa kana kuti subsidies kuti zvive nemitengo yakaderera kuvarimi
kuti varimi vanokwanisa kuzvitengera mainputs vakwanise kunotenga vega mainputs ari subsidized nyangwe achitibatsira inyaya yekuti tinenge tisina cash yakakwana yekurima zvakadi zvati zvinotikwanisira nekuti vamwe tine minda yakadi yakati kurei kuti utenge mainputs anokukwanira pamunda unenge wakudawo mainputs yekuti unowana nemuchero wakakwanira
mbeu yechibage inorema makirogiramu 10 yaichengwa nemadhora ekuamerica makumi maviri nemasere kana kuti $28 gore rapera iri kutengwa nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45 gore rino mukuru wegreen marketing board vaedison bhadharai vakaudza komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yepublic accounts committee svondo rino kuti havasati vabhadhara vamwe varimi asi vakaudzawo komiti iyi kuti hurumende yakavapa mari inosvika mamiriyoni 13 emadhora ekuamerica kana kuti $13 million vakatiwo pamusoro pemari iyi hurumende yakapa kambani yavo mamiriyoni 100 rine 15 kana kuti 115 million zig kuti vabhadhare varimi vasati vawana mari dzavo. Hatina kunzwa divi reCotco kuti yakapiwa mari yakawanda sei nehurumende kuti ibhadhare varimi sezvo kambani iyi iri iyo yakasarira zvakanyanya pakubhadhara varimi. Vamwe varimi vedonje vave nemakore maviri vasati vabhadharwa mari dzedonje ravakaendesa kuCotco sekutaura kwavaRest Mpofu.
Gore rakapera ini ndakaita mabhero 53 ndobva ndabhadharwa mabhero 23 nanhasi asati abhadharwa igore rakapera. Gore rino ndakabhadharwa mabhero halfway ose handisati ndabhadharwa ave 42.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwepgt vanoti kunyange mvura yakanaya nzvimbo dzakawanda vanoti varimi havana zvikwanisiro. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu remashonaland west amai Evelyn Ndoro vanoti mbeu yechibage iripo inokwana asi vakamirira fertilizer isati yavepo. Amai Ndoro vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mbeu, fertilizer nemishonga yemakonye zvose zvakakwana kamwe chete. Gore rapera varimi havana kurima zvakanaka nekuda kwekushayikwa kwemvura zvakakonzerwa nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi ndichachipihwa neni Evans Zininga. Chingamidzai vateereri kuchirongwa chemadzimai Women's Forum chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ose, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Tine rombo rakanaka nhasi, tabatana naDr. Chido Muchemwa, mudzimai wechidiki vanogara kuguta reToronto muCanada, pamusoro pechinyorwa chavo chitsva chichangobuda chinonzi Who Will Bury You. Iri ibhuku regaitinzwe vachitsanangura zvizhinji pamusoro paro.
Ndinonyora nyambo dzevanhu vanogara vanhu vanobva kuZimbabwe vachirikwa kuZimbabwe nevakaenda kumhiri kwemakungwa. Ndakaita PhD yangu kuUniversity of Toronto muna 2023, saka iye zvino ndiri kunyora asi ndiri kuitawo research yangu ndichibva kunzwisisa kuti patinotsvaga nyaya dzedu dzevanhu vemuZimbabwe tinodzitsvagepi.
Ndingade kubvunza kuti chakakusundai kuti munyore manyorero amunoita aya chii?
Saka ndaane makore ndichinyora asi muna 2020 baba vangu vakashaya. Ndikatanga kuverenga dzimwe nyambo dzandandambonyora ndikaona kuti pese pandainyora ndanga ndichinetsikana nemubvunzo wekuti ko kana baba vangu kana mai vangu vakashaya ndikatadzwa kunovaviga ndichaita sei. 2020 zvikaitika ndikatanga kubvunza mbvunzo yokuti Who Will Bury You, ndiani achakuviga.
Inini tiri kuona iko zvino munogara kuToronto chinokubatsirai pamunenge muchinyora apa muchisanganisa upenyu hwekuZimbabwe neupenyu hwekuCanada kuno kwamare norondo yeupenyu hwenyu kumusha nekuno zvisangane zvireve chunhu pamunenge muchinyora chii?
Saka ini ndiri gotwe yamai vangu, saka segotwe ndinoenda kumusha kakawanda. Saka ndinogara ndichiti ndiri kuCanada ndokuZimbabwe ndodzokera kuCanada ndodzokera kuZimbabwe. Saka pese apa pandee ndichifamba wakagara kuZimbabwe uchifunga kuCanada unotanga kuona zvinhu zvawanga usingaoni uri kuCanada. Kana ndiri kuCanada ndotanga kufunga kumusha, ndotanga kunzwisisa zvemafambiro anoita zvinhu zvakasiyana nekana ndakagara kuZimbabwe.
Who Will Bury You muri kuzviisa pachinzvimbo chekuzvibvunza imi zvamubvunzo wakadzama unoda kuti ndiukandiwo kune vamwe vanhu vari kunze uko kuti ko iwe uchavigwa nani? Ishoko rakakura izvi, makanga makadzamisa pfungwa ka chinogona kuti nhasi titi makawana menduro kubva kumubvunzo wamaizvibvunza uyu ndechekuti kudii?
Ini ninduro wandagawani ndewe kuti kana wakagara ku Zimbabwe mure yako yese ichigara mu Zimbabwe unogona kungofunga kuti ini kana ndikafa hazvinetse kuwana anondiviga hama dzangu dziripo cheche yangu iri asi kana wamboenda kuri kana kuti hama dzako dzaenda kuri vanhu vese ava vachaingotemba navo kuti ava ndo vanhu vangu havasi tipa saka takufanira kudzidza kuti saka kana ndadaro ndinovaka sei hukama nevanhu kuti ndiwane vanhu vachandibetsera kana zvinhu zvaita
mataura nyaya yakakosha vanoda kuwanawo bhuku renyu iri vanoda kuriverenga vanoda kuritenga vangadewo kutaura nemi nezvezvinyorwa zvenyu izvi vanokutsvagira ikupi
ini ndine website yangu www.chidomchema.com mukaendako munowana mhinduro une mibvunzo yese iyi munowana kuti bhuku rinotengwepi munowana kuti munondiwana kupi zvese zviripo
aiwa ndinokutendai zvikuru kunge magona kutaura nesu chinhu chandichakukumbirai chekupedzisira ndechekuti kune mudzimai ari kunze pamwe ari kuverenga zvinyorwa zvenyu izvezvi pamwe ari kutanga kunzwa nezvenyu pano nhasi pastudio 7 anobva ati inini ramangwana rimwe zuva ndinoda kuzoitawo sachidomu chemwa zvii zvamungamuudze tichipedzisa zvenyu
ini ndofunga kuti munhu wese anoda kunyora anofanira kutanga averenga nokuti ndokuti tidzidze kuti tinoverenga tinonyora sei saka ndinokurudzira vanhu vese varoda kunyora kuti verengai vanhu vari kunyora nezvezimbabwe munzwisise zviri kuitwa nevamwe panoine shungu chaidzo sezvandataura pawebsite pangu mongonditsvagapo ndinokubatsirai 1-on-1 kuti tiwane kuti zvinofamba sei
ndinokutendai vahanzvadzi kunge mapinda muchirongwa chedu chanhasi tokushuvirai zvakanaka nemiwo vateereri ndokutendai kunge mange muri muchirongwa chedu teererai zvakare svondo rinouya tichikupai zvechimwe chirongwa chemadzimai ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rekuparadzwa kwaitwa zvimwe zvikoro nedutu riri kuuyiswa nemvura iri kunaya munyika munguva ino matunhu emasvingo neMidlands. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Valbert Masaraure kuti tinzwe kuti dambudziko iri rakakura sei.
Nyika yaita dambudziko yemvura yekunaya iine mhepo yakawanda zvakanyanya zviri kukonzera kuti kupararwe infrastructure yakawanda. Tiri kuona midhuri inofanirwa kunge ichidzidzirwa vane vana ichiparara, dzimba dzevanhu, zvitoro nezvimwe zvakadaro. Tinoona nyaya yakaitika kuna ana Mberengwa kwekupazwa kwezvikoro pachitozofiwa nemwana anenge ari grade 3. Tinobata maoko mhuri yakarasikirwa nenharaunda yese nenyika yese tichiti rufu rwakaita seurwu rwaigona kudzivirirwa taita takaita gadziriro yakakwana tisasangana nemvura iyi.
Zviri kukanganisa zvakadii dzidzo yevana izvi vaMasaraure?
Tine zvakare vana vari kutadza kuzoenda kuzvikoro, dzizi dzavanoyambuka dzazara mvura tungave tukuva tudiki vachigara kudzimba. Tine vana vari kutadza kudzidza nenyaya yekuti pavanodzidzira paparadzwa. Tine vana vasiri kudzidza nekuti vagara vachidzidza pasi pemuti. Saka kunaya kwemvura gore negore kunogara kuchimisa kuwanikwa kwedzidzo. Kunaya kwemvura dzimweni dzenguva tine varayiridzi vari kuvharirwa nemvura vasati vasvika kuzvikoro kwavanoda kuti vadzidzise. Tine vanoda kutakura material yemaexaminations vari kuvharirwa vasati vasvika nematerial iyoyo. Saka kunaya kwemvura kwakanaka tiri tichikuda, asi nenyaya yekuti hurumende yedu iri kutadza kuita gadziriro dzakakwana zvikoro zvedu zvinowanikwa zvisina kugadzirira misi nenguva.
Imi sesangano revarayiridzi zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kubatsira kurerutsa dambudziko iri?
Taane mwaka wakati kurei tikurudzira hurumende kuti dai yagadzira matano ekuchengetedza zvikoro zvedu panguva yemadisaster akaita sewaya yemvura dzemafashama kana panotoshayikwa mvura chaipo kana panouya mapandemic akasiyana siyana. Saka chekutanga togara tichikurudzira kuti tinge tine atinoti macondex specific modules ekugadzirira nyaya yemaemergencies nemadisaster. Hongu tinoziva tine civil protection unit inenge ichibata nyika yese pakutarisa nyaya idzi kuti dzisaitike. Asi makore nemakore tinoona kuti vanenge vachipa zvinhu zviri general zvisingabatsire masector. Tinenge tichida interventions are sector specific. Chechipiri tinogara tichikurudzira kuti panguva yakadai tinofanira kunge tine macommittees ema education emergencies ari munharaunda dzakasiyana siyana anenge achikwanisa kuona kuti ndezvipi zviri kuda kuitwa zvikagadziriswa munzvimbo muno kuti vana varambe vachienderera mberi nedzidzo kunyange zvako kwaitika dambudziko. Asi panguva ino patasvika taakuchikokurudzira kuti nyaya dzekuti kuchanaya dzinozivikanwa weather forecast yedu dzinozivikanwa kudzi kwakati kuchanaya mvura yakawandisa infrastructure iriko ichaparara mhepo ichawanda zvinogara zvazivikanwa. Tinenge tichida chenjedzo kuti ikurumidze yafamba vanhu voita gadziriro yakakwana uyezve tinenge tichikurudzirawo zvakare kuti vana vanenge vazodzivatadza kuenda kuchikoro tinge tine urongwa hwekuti vangaenderere mberi vachidzidza sei kunyange vari kudzimba dzavo ndeipi nzira dzeremote learning dzatingaite kuti vana vasarasikirwe nedzidzo. Tinoona vana vamwe vari kunyora mazamanishoni nekudaro tinenge vange tine matanho atinawo ekuti mazamanishoni iwaya chero vakamiswa nematambudziko akasiyana siyana vakwanise kuwanirwa nzira yekuti vange vachinyora. Ngatichiitei gadziriro yakakwana tisangovhunduke nguva nenguva zvive zvinhu zvatinogara takarongera tichiziva.
Hurumende ine matanho airi kutora here kana kuti mune zvamuri kuitawo here kushanda nehurumende mukuedza kugadzirisa dambudziko rezvikoro zvaparadzwa izvi?
Hurumende hongu takaipa tsvakurudzo dzatakaita tikavapa magwaro avaina mahofisi mavo anotsanangura matanho akasiyana siyana anoda kutorwa kuti agadzire nyaya iyi. Tisarambe tichikochema nenyaya imwe chete gore negore. Dambudziko raitika hapana chatichaitwa chinobatika kubva kune hurumende yedu. Pari zvino tiri kutotumira zvakare maproposals mamwe atiri kutaura iwaya kuti dai taita muonera pamwe tarwisana nedambudziko iri. Dzidzo yevana vedu isarambe ichimiswa nenyaya yezvinhu zvatinge tagara tichiziva kuti zvichaitwa.
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Zemitambo, vamwe vane mukurumbira pamadande mutande kana kuti ma-influencers vanonzi vava kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika vachitsigira mapato akasiyana siyana. Asi izvi zvine pundutso here? Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anotipa nyaya yacho zvizere.
Mumwe mutambi ada kuzikanwa nerekuti Farai anoti muZimbabwe zvimwe zvinoita kuti vatambi vaite zvematongerwo enyika kuda kuwana raramo.
Nyari pakuda kutaga kurarama nekuti pamwe pacho zvinenge zvakaoma. Asi tinoona kuti muZimbabwe hapana chinorwadza sekutaura side rako unobva watukwa nevatsigiri kana kuti mafans.
Kwemakore mazhinji vanotandadza veruzhinji munyika vakaita saJa Prazer, Sandra Ndevele, Sulumani Chimbetu, Matthias Mere naKudzinya Kudya ndevamwe vanombokokwa nemapato akasiyana siyana vachitandadza veruzhinji panguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Sandra Ndevele atori kanzura webato rezanu PF kuvulawayo. Vaimbi vakaita saHoly Ten ndevamwe vakabuda pachena vachitsigira zanu PF musarudzo dzadarika. Vamwe vanotandadza veruzhinji vakaita saFelistus Murata anozikanwa nerekuti Maititi vakamboshoropodzwa neveruzhinji pamasaisa esocial media mushure mekunge vataura kuti vanotsigira zanu PF. Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Zobo vanoti pari zvino muZimbabwe vatambi vachiri kutsoropodzwa kunyangwe nevatsigiri vavo kana vakaburitsa pfungwa dzavo mune zvematongerwo enyika.
Muzimbabwe dambudziko redu guru ndere political polarization. Yekuti vanhu vanoti vamwe vanotsigira hurumende, vamwe havatsigiri hurumende. Pochetwa sekuti ava vanhu vava vavengi havasiri zvizvarwa zvemuZimbabwe.
Asi nyanzvi inongora nezvematongero enyika vachidzidzisa paDeVry University muOhio kuAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe dzinofanirwa kudzidza kunyika dzakaita seAmerica pamafambisiro ezvematongero enyika, kunyanya panyaya dzekodzero dzevanhu mukutaura pfungwa dzavo vakasununguka mune zvematongero enyika.
MuAmerica vaimbi kana vamwe zvavo vanozikamwa zikamwa muAmerica vakasununguka kusapota bato ravanenge vachida kutaura zvavanoda pamwe kana kutonyomba president chaiko vakasununguka zvichiratidza kukura kwoutongi hwejekerere pamwe chete nokuremekedza kodzero dzavanhu.
Musarudzo dzichangopera muAmerica, vaimbi vakaita saBeyonce naTaylor Swift vakabuda pachena kuti vaitsigira amai Kamala Harris uye Azalea Banks naKid Rock vaitsigira vaTrump. Vanoita zvemafirimu kuHollywood vakawanda vakaitawo zvimwe chetezvo. Mukuru wesangano rinorira kodzero dzevatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA, Dr. Tavani Moyo vanoti munhu wese wemuZimbabwe kusanganisira vanotandadza veruzhinji vane kodzero yekusarudza pamwe nekutaura vakasununguka bato ravanotsigira mune zvematongerwo enyika vasingatye, vakati kusiyana kwepfungwa hakufanirwe kuunza ruvengo sezviri kuitika munyika.
Chatinokurudzira ndechekuti nekufamba kwenguva dunhu rekwedu ngari kure risvike pakuti kana uchishi uri muartist kana kuti uchishambadzira mashoko sununguka kutaura kuti iti zvangu zvandinoona, ndikaona munhu akadai so achinge achitungamira zvinondiitira zvakanaka. Wotadza kuti wapedza kudaro wosvika unzi uri mhandu, uri nhunzvatunzva, kana kuti wombva wanzi tsvimbo mugodzi.
Ko ivo vanotandadza veruzhinji ava vanoudzamo hwakadini pakunongedza vanokunda musarudzo? Tabvunza imwe onyanzvi inongora nezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reAfrican Coast Trust vaElton Ziki, avo vati
nenhau yokuti vane vanhu vakawanda vanovatevera anonzi mafollowers. Saka kana uchida kushambadza shoko rako maringe nechero chunhu, vaimbi kana kuti maartists vanhu vaunoshanda navo semunhu anoita zvematongerwo enyika.
Vachipa maonero avo panyaya iyi vanongora nezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uyezve vachishandidzana neboka reNational Democratic Working Group rinotungamirwa navaJob Scholar Dr. Uraya Izembe, vanoti hongu vatambi vane kodzero yekutaura pavamire vasingatye, asi muZimbabwe kuita izvi kune njodzi pakuti veruzhinji vanoona rupawo rwebato rinotsigirwa nemutambi zvobva zvakanganisa basa rake kana bato racho risina kuchena.
Mbiri yakaipa yebato iroro ndiyo inenge yomushayisa fuma nokuda kwokuti vanhu vane vati uyu neimbira bato risingaiti zvakanaka. Saka kuipa kwacho ndiko kuti bato iroro rikaipa, iye muridzi uyu zita rake nobva raipa, basa rakewo iroro roshayavo vanhu vanenge vachitenga.
Muhurukuro neStudio 7, mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti vanoita zvemitambo vanofanirwa kukosheswa nebasa ravanoita nguva dzose nekuti vane basa guru mukusimudzira tsika nemagariro.
Tagara tingori vanhu vane ruono ruri pamusoro zvikuru sei munyaya dzekusimudzira tsika nemagariro evanhu vatema. Kana vatungamiri vedu chaivo ndozvavanotaura izvozvo. President vamunangagwa nenyaya iyoyo yekuti unhu hwedu, zvinhu zvedu sevanhu vatema zviende pamusoro zvionekwewo muchiedza chakanaka.
Zvichakadaro, imwe tsvarakadenga iri kumirira Zimbabwe mumakwikwi eMiss Universe Sakile Duve ari kuMexico, uko ari kukwikwidza muchikamu chemakumi manomwe nematatu echirongwa ichi nhasi mugovera mbudzi Skistin panzvimbo yeArena CDMX muguta reMexico City kuMexico. Ndaka mira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.
Tabatashika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 16 kuLwezi 2024 muCape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Uzwe amanyele sithi bona ncali ufanda wona la ngiphumula libe sebenzi libo phelisi kanti kulula thina. Uma ngathi umuntu engakhuluma bonobo phezu kokuthi igazi labantu la ngiphumula into esimulo yalahleka abanye balimala.
Abakubandla elibusayo bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakwizwekazi le-Afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulwela inkululeko sasiyilwelizana.
Abaphikisayo bathi amabandla afana lezanu-PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesijayile esokuhlala embusweni. Uhulumende usethembise njalo ukuba uzathuthukisa umgwaqo weBulawayo Nkayi Road obhidlike okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakubandla elibusayo eZimbabwe bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni. Bakhulume lokhu ngesikhathi kusanda kususwa uhulumende webandla ebelikhokhelwa ngumnumzana Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana njalo kulokuxokozela okwenzakala kwele Mozambique kulandela ukhetho lukamongameli onqobe khona ibandla leFrelimo. Kodwa abaphikisayo bathi amabandla afana leZANU-PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesitshayile esokuhlala embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF njalo umele ibhelandaba jabalala edale lephalamende.
Endaweni eziningi sokulabantu abatsha abancane ababengekho amazwe lawa elwela inkululeko lawo. So ukuthi bazwisise okwenzakalayo sokungani sokutshiyana ngoba uzwe abanye besithi bona ncali ufanda wona la ngiphumula libe sebenzi libo phelisi kanti kulula thina. Uma ngathi umuntu engakhuluma bonobo phezu kokuthi igazi labantu la ngiphumula into esimulo yalahleka abanye balimala. So uhlukene nje vele sokukhuluma ngama-generational issues atshiyeneyo. Yikho ngithe bona mina amabandla lawo akhulula amazwe indingeko enkulu ekhona ukuthi kumele aziguqule abe hlale siba relevant ngomumo okhona. Kathesi vele akusayenzi ukuthi kulo kuphuma ngokuthi salilwela salilwela. So kumele sikhulume ngokuthi siyangabi sisuka ekulilweleni. So yikho ngisithi bona mina thina njengeZANU-PF wa reinvesting ourselves siyaguqula ukuthi sihambelane lo mumo okhona kathesi. Yikho ngimangala nxa usithi bona abantu bonke bazenda asho bantu bonke ngoba abanye bakuzwisisa. Yikho bona thina ngathi mina nginje ngesikhathi sokulwa kwempi ngangimfitshane kakhulu azange ngiphathisele kodwa namhlanje ngomunye walabo abaphezulu nxa ngiphuma ngezikhundla ezokubusa ukuthi sifuna ukuba embracing the young ukuthi lazo zingene kwi-leadership njengakhona okubonayo ama-opposition amaningi ngabantu abasesebancane abantu abasesele minyaka eminingi phambi kwabo. Yikho sokuze lathi zingebajayele ezanu-PF.
Ye kodwa ke abantu abasakhulayo la okhuluma ngabo basola ubukhohlakalo basola ukuthi amabandla la alwa impi ayihluleka vele ukubusa bangani badonsa besiye egangeni sonke isikhathi baphikisana lentando kaZulu ngokubona kwabo akunjalo babajuma.
Beningawo ngabe kunjalo sibili kodwa beningawo yinto bona bengutshilo ukuthi ngama different ideological perspectives asekhona phakathi kolutsha nabantu abadala. Yikho ngenxa abantu bele bandla labo elalwela inkululeko kumele befunda abadala ukuthi nabayi sebeqala ukudedela kancane kancane befaka olusha labo kona bale badlengena lelo uzabona ungayinsinyenza njalo amabandla lawo ngabe ayalelo ke ekhona njalo kumise konoko okhuma ngabo ukuqulunza komnotho yinto vele engafunakaliyo kumele kube le equal distribution yomnotho ukuthi umuntu wonke azive ekudumala elizweni lakhe
ye kodwa bangaguqula yini izenzo kulabo ababusayo kathesi abalwa impi yenkululeko emazona chene
yibo phela ngisithi bona lingaphuza ukuziguqula linalodwa abantu bagcina benjani benikhiphizele phansi yikho thina ubona njengebandla elibusa lapha eZimbabwe sesiqalisile ukuziguqula sodwa sesiqalisile ukuhluba isikhumba esidala sigqoka isikhumba esitsha ukuthi laba abadala bebekhona ye bakhona yikho bona sesilento leyo i-elders council ukuthi abahlale laphana bebesibonisa kodwa asebeqhuba indima kube yithi ulusha olukhona.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphela ndaba jabalala edala lephalamende ekubandla lezanupf obekuphuphela lestudio 7 eseharare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu. Kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulwela inkululeko sasiyilwela iZanu. Azange ngilizwe igama elalisithi asikhipheni uSmith iZanu ibisifela esikhundleni. Abantu kuyindalo yomuntu vele ithi kuphilwa ngotshintsho. Uya konke obukwenza ukwenza kube ngcono. Kodwa sibona la mabandla kukhulunywa ngembali insuku zonke yethu nasalwa inkululeko. Lisenkingeni Chuma kathesi lifana lenkukhu ezithandele ngehulu. Khona lokho elikwenza uZulu, uZulu selibophile okungamazwane sokubotshiwe alisayindawo. Uyayibona iBotswana ukuthi khona 50 years sebephumile iMozambique bayala abantu. IZimbabwe yona leyo alisoze libuqutha ubuthongo ngezinto esezisenzakala ngoba kalilande. Eli into eyiyo kwathiwa iyalwela. Nxachuma ungaphatheka ngempini mina ngaphatheka empini. Sasibuzwa thina amabhunu asibuza ukuthi khona amatororo liwabonenga. Sithi asiwabona ngivini siwabonile. Bangasibuza labo abathethiswa esasikwazi ukuthi balwela thina. Sibatshele ukuthi amabhunu siwabonile alele embundini wedamu lapha. Thina besikwenza yikho kuleli inkulu. Sasingakwazi ukuthi senzela lina liyizani. Ngabe sasikwazi khonoko. Ngabe sasibatshele ukuthi amabhunu kawalila njenga. Hayi khona kelikwenza lokho yikho abantu bengalifuna abantu bafuna into eprogressive vele development kuyalanjwe elizweni ilizwa lila madamu akula kudla kakulani 50 years lisembusweni akula muntu okufunayo khona lokho yikho ke babudube bekhitshwa bakhitshelwa khonoko ukuthi abalandeli into abayithembisa abantu bakhuluma into engekho amanga kutshetshela uzulu into ezingekho umuntu ufuna ukuhlala esikhundleni afake ifamily yakhe ayisikho kwakulwelwa khonoko akula muntu ongalwela ukuthi ifamily yakho encube asiyene empini ukuzuncube athi bhekhe lo nkosikazi wakhe labantwana akukho khonoko
ye kodwa ke abadala bakhuluma bathi umbuso awuphakelwane njengegwayi ukuthi abaphonge uphuma nje phela baphuma nzima abantu labo so manje bazaphuma yini njengakhokhelaingayo
kwakumele khona lokho kulwela impi kakuzange kukhulunywe ukuthi umbuso awucatshelwa nanjengegwayi kwakuyikuthi kuthiwa sifuna umbuso wenkululeko namhlanje umuntu ungifela ukuthi ngitholani ukuthi lapha lokho elikwenzayo lokho kakuqondanga ikhansili le enka ikayisebenze so kumbe hayi nanti elami ibandla ngibuyile mina ngi-Freedom Alliance kumele ngifele khona lokho ayisikho esakulwelayo khonokho ngoba ungakhangela abantu labo sebekwenzile amabandla lawa bakhipha kuphela umbuso wamabhunu bangena bona ematomini lana wamabhunu sebephila isibhunu sona siya esasisibona ukuthi uSmith nxa ihleli futhi azabe ngcono ngoba wayesiba le farm yakhe umntaka Mgabe ubele 23 farms umgabe inkwazi ko Grace ungakubala i-100 amafarm uSmith kazange abe lawa amafarms afika khona uyayibona into yakhona so okubi khona ukuthi kwakumele kwazakala ukuthi hayi elizamfaka la uyise dynasty seyinkosi usebusa lo queen wakhe kambe ngubani babuduba engatshona esilwa bethwala imbhobho abantu bechapha abantwana begalala impilo zabo besiyalwela ukuthi uChuma kabe ngunanani kumbi ibandla likaChuma utebe ngonanani becazimula izisu besuthi imali yelizwe uZulu ngapha ewaza ngendlala ayisikho lokho yikho abantu bengawafuni abantu kayisikho ukuthi kuthiwa inzondo bazonda sizonda izenzo zezanu labakhokheli bayo ubese sizwela laba balandelayo kukhona phela abanye abadonsa wabona inkomo ebanjwe ngomkhala lapha babudubi ayikwanisi ukuthi ngathi hluku kube buhlungu ifithi bhazala la khona siyabazwela labo ngoba badubeka njengathi
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kule-South Africa. Wezemaphandleni uhulumende uthi uzalungisa umgwaqo wethara osuka kobulawayo usiya enkayi ulakho njalo ukuxhumanisa izigaba eziningi ukuza kwenza kube lentuthuko ekhanyayo emathebeleni north sokwedlule iminyaka engamajumi amathathu uhulumende ethembisa ukuba umgwaqo lo uzalungiswa kodwa akukhanyi ngithola kancane ukuthi siwakufeza lokhu ngoba usuphele du endaweni eziningi lomgwaqo oqakatheke kakhulu esabelweni lesi isiphathamandla sikahulumende sesithembise njalo ukuthi kuzalungiswa ngemfanelo umgwaqo lo eminyakeni elandelayo kubika uNokutaba Dlamini
amaphephandaba achiyeneyo abika ukuba sekwabanjwa-banjwa isibanga esiyisilinganiso samakhilomitha afika phose amachumi ayisikhombisa kuphela 65 kilometers selokhu kwaqalwa ngomnyaka ka-1993 ukufakwa ithara emgwaqweni wenkayi Bulawayo Road kwakukhangelelwe ukuba uzabe usulungiswe wonke ngomnyaka ka-1999 usenator Sengezo Chabangu owake wazivuzisa ngodaba lolu edalele ephalamende wakubeka bala ukuba kukhanya angani kulungiswa isibanga esifika isilinganiso samakilometers amabili 2 kilometers ngomnyaka kuphela okutsho ukuthi kuzathatha iminyaka phose elikhulu 90 years ukuze ufakwe ithara ngokugcweleyo okwamanje uhulumende uthembisa ukuthi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukuba ulungiswe umgaqo lo ngesiphangiphangi isithembiso lesi sethulwe ngohola ugatsha lukahulumende olubona ngezokwakhiwa kwemigwaqo emathebeleleni North umnomzana Nkosinathi Ncube uthi kule minye njalo imigwaqo abayilungisayo
enkaya rothi uzothola ukuthi umnyaka uqala next year uzobona ukuvela ukuthi sokulento ekhanya siyazi ukuthi sokulesikhathi abantu bakhuluma ngayo but okwamanje sigcizelele le uhulumente futhi umgwaqo lo usebenze
umnumzana Ncube uthi okwamanje kakabi lolwazi lwemali ezafakwa nguhulumende ukugcwalisisa lesi saziso uthi kuzavulwa njalo indlela abatshayeli abazayisebenzisa ngoba inhloso yokuphala yonke nje beqale phansi umnumzana Sydney Mthimkhulu wenkayi kusivalo uthi ulokudana ngezithembiso ezifana nalezi ezisuka ziphelele emoyeni
into engihlupha kakhulu ngumgoqo wenkayi ukuthi waqala ngo-93 ngingu-form 2 ngile 15 years lamhlanje ngile 46 years umgwaqo waqala
umnomzana Mthimkhulu uthi ngaphandle kwesimo esibi somgwaqo lo abanye bengathola imikhuhlane efana leyofuba ngesimo sothuli emgwaqweni lo
umgwaqo lo ubaluleke kakhulu because ulinka igogwe lebulawayo ilinke isilobela lebulawayo ulinke ijombe lebulawayo ilinke inkayi lebulawayo so yikho ke abantu bonabo bawusebenzisa umgwaqo all those people ba-affect baku-risk yokuthola i-TB
kule minye njalo imigwaqo okumele ilungiswe nguhulumende esabelweni lesi induna uMahlathini weCholocho layo uthi isigaba sakhe sikhangelele ukuncedwa nguhulumende ngoba isichezuke kakhulu imigwaqo eminingi njalo eminye selokhu yalungiswa nguhulumende wabamhlophe kungakabi lohulumende wabansundu
Even the minister admitted ukuthi iCholocho nawayo needs attention.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okudalele ephalamende emele izakhamizi zeCholocho uthi sekukaningi beluhlafuna lolu daba ephalamende kodwa kungabi lempendulo ecacayo.
Kwesula ngitsho lo mgwaqo weVictoria Falls Bulawayo lawo. Kuvele uzifele ngekutsho ukuthi ngumgwaqo oya ku-tourist destination yethu yeZimbabwe. Ayikhangelwa nje imigwaqo yakithi kumbe yithi singathathwa serious khona ngapho emhlubulweni wethu njengoba nje sitsho ukuthi ungani sokuyingoma
abantu abahlala enkayi echolocho lezinye izigaba bavumelana ukuba imigwaqo le ibalulekile kakhulu ekuthwaleni izigulane nxa zisiwa empilo Central Hospital kobulawayo ikakhulu kwabasengozini abagula ngamandla kanye labahlelelwayo ngesizathu sokuba isabelo semathebheleleni North ngasenamtshina yonke yokwelapha laba kanye labongi abeneleyo imigwaqo le inceda njalo abafundi nxa besiya ezikolo osomabhizinisi abakuhulumende kanye lezinye nje inhambo zezakhamizi umgwaqo webulawayo nkayi road uxhumanisa inkayi lezinye izigaba ezisemhlubulweni wemathebheleleni North kanye lenkabazwe ngingunokuthaba Dlamini westudio 7 ngasevictoria falls
Ngokwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kwestudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Mabel Mpala, umgxoxi wenhlelo zika Ward 28 eCountry Park kobulawayo. Ekuhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, sicubungula uhlupho lokusilela kwamandla amagetsi kanye lamanzi.
Abesifazana kungabe kuyibo kubathwalisa amagabhavu zawo kakhulu yini ukusilela ukwamandla amagesi lamanzi
esiboraneni kumele umuntu ongumama aphume ekuseni asithi ngama 2-5 ekuseni maybe a-fast 4-5 ayezikulayinisa izigubhu zakhe esiboraneni njalo angazozilayiniswa kule maximum ethathwayo maximum of 4 per day izigubhu ezingu-4 unefamily abantwana bangu-4 like the 2 adults or 3 adults say family average family of 7 izigubhu ezingu-4 awusakwazi umbizazifaka zibe ngezetoilet umbizazifaka zibe ngapha ekitchen whichever way kakusebenzi ngoba umuntu esuka laphana amanzi awakwani umama uzathona lisuka lapha ekwesinye isigorane njalo ayezama ukulayina angakhelela ngapha kuthutha efanele endlini ayenelela leziyane ezingali
sesibuya lapha emagesini bathola yini inkuni kumbe okunye kokubasisa umlilo
inkoni ikukhuluma iqiniso kakula nkuni lapha ngoba kuselagava ezithengwayo imali zathi vele ingekho isihlupha akukho mqoko ukuthi ukhiphe imali ithengi gethu ngoba vele yangokho igasi ungaze uyifile iyaphela asithi ugcwalisa ithengi $5-$6 iyaphinde iphele izingakapheli ngoba sokukhandeleyo nayo igethi ngapha kuyavele ethethi imali wathi isigethe lingekhoyo. So konke kunzima kuthevawe kunzima. Sinze sifona omama sebeze netopi igubhu leze ama-impis ama-soft drinks bephele somehow. Kambe kuyabe kusayikudla oku-right khona lo kodwa umama uyabe engala-choice yabe khangela imoto.
Kuyini ongakuxwayisa abantu, kuyini ongathi ufisa ukuthi uhulumende awenze?
Ngicela i-service delivery njengoba bephomisa nxa besima laphana amakhampani la ukuthi bazasinika i-service. Besicela basihloniphe siphiwe leyo service. Umhlangano wenabantu kabasasuku belosu ama-platforms aku-social media siyenze lama-flyers kumenyezele la yonke ke indawo nabantwana esikolo bakumenyezele elisho ukuthi likela abazali kodwa kabasikumi abadlali.
Lowo ngunkosikazi Mabel Mpala, umgxoxi wenhlelo zika-Ward 28 Country Park koBulawayo ekumhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uzithandekile Mhlanga kuhlelo oluphathelane labesifazane.
Siyabonga kakhulu uzithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba. Lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba. Lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sikobidi ekhezi lampo izakhamizi ezikhuza khona umhlola phezu komunye ujaha owetheswa icala lokudlwengula ukhulu amthole elele egangeni ngemva kokunatha utshwala. Sixoxele linye lamapolisa esigaba umnumzana Sihwede Ngwenya.
Lento iyenzeke esigodini noma ngithi emzini wako Sihayi, Sihayi Village under Chief BD duze nasemaphisa. Umfana ke simbophile samthatha samusa emapoliseni asekhezi, ngikhuluma nje ungaphansi kwezandla zamapolisa asekhezi, ukuthi amapolisa asekhezi asazise ukuthi icala leli lizokungenela emzini waseGwanda noma nje ngithi kwiprovinsi yaseGwanda. Ngoba kuyicala elingaphezu kwe-Magistrate Court elidinga i-Regional Court. Lo mfana ngokuzalwa uzalwa endaweni ebizwa ngokuthi uMguza District emzini owaziwa ngokuthi Alexandra. Ubaba lo odlenguliwe ungubaba osemdala mpela, sithi nje ulapha koma early 50s late 40s. Early 50s late 40s. Ubaba uyile esibhedlela sase St Joseph's. Ngokunjalo ke bamthumela esibhedlela esikhulu se-district esibizwa ngokuthi iMaphisa Provincial Hospital. Ke esibhedlela sasemaphisa ke ekuhlolweni kwakhe ke bavumile ukuthi no kukhona ukuphazamisekayo othize ahlangabezane nakho umuntu omdala. Umuntu omdala sikhuluma nje uyagula. Uyagula mpela, uke wakhala ngokuthi unenkinga yokuthi aye ngaphandle mhlawumbe ayolahla itshele ntaba. Kuke kwangathi kuyamhlupha mpela kwesikhathi esithile. Sikhuluma nje ungumuntu namhlanje na okufanele ayobonana futhi namapholisa ekhezi ngokubanikeza futhi i-statement.
Izakhamizi zithini ngalinkemenkeme?
Izakhamizi zithuke kakhulu ngalesenze sokuthi kube khona umuntu wesilisa odlwengulwa ngomunye umuntu wesilisa noma umuntu wesilisa odlwengula omunye umuntu wesilisa. Asikaze sibe nesinye isehlakalo esithi asifuze lesi. Ngempela ngempela kuyasethusa lesi, kodwa khona mhlawumbe uma ungathanda ukubuka kamuvana izolo laphayana, hayi asiqali ukuhlangabezana nayo le nkinga. Kule kwaba khona eminyakeni ethile edlule abanumzana impela ababili. Ngabona lesi sehlakalo sokungesesithathu lakithi la. Ngikhumbula eminyakeni ethile edlule bakhona futhi abanumzana abathile abake benza into ethi ayicishe ifane. Babe namakhosikazi bobabili ke laba bantu bevele otshwaleni futhi nabo njengakulokho. Kwatholakala omunye esedlengule omunye. Sathi mhlawumbe utshwala nomhlawumbe imihlola noma imithi phela abantu bakithi babuye baphile nangemikhuba nangemithi kodwa ke ngemva kwaleso sesihlakalo ngikhuluma ngento enesikhathi yenzeka la kwaphinda futhi kwenzeka okunye futhi aziqali kahlehlehle lezinto ukwenzeka esigabeni sakithi la noma nje abantu bayathanda ukuthi izinto babe bayifihle kanti sebefihla nezinto eziyihlazo obekufanele ukuthi kube ngempela impela ziyakhulunywa noma ziyakhuzwa noma zingavunyelwa noma kufanele zaziwe ukuthi esigabeni sinenkinga engaka equkethe noma ephethe abantu abathile. Inkinga zalaba abantu kufanele zaziwe emphakathini laba bantu bayisimo esinje noma lo muntu uyisimo esithile angase abe nobungozi obungaka noma nomthelela ongemuhle ebantwini ngokwenza okuthile nokuthile nokuthile nokuthile. Akufanele sizifihle lezi zinto, kufanele sizikhulume zaziwe ukuze abantu bavikeleleke kulezi zinto noma mhlambe bona abenza lezi zinto lezi mhlambe bathole indlela ukuthi bangase basizakale.
Umsolwa ukhanya ephilile ekhanda yini?
Umsolwa ubukeka engumuntu ophile saka. Uma uxoxa naye nje noma uhamba naye noma nje ukhuluma naye kodwa ke akusho umuntu wendawo ngokuzalwa cishe lo msolwa unonyaka mhlambe ehleli kule ndawo le yakithi yako sihayi kobhidi la yena ngumuntu ngokuzalwa ozalwa under district Mguza. Uzokhumbula ukuthi sina sekwe district Madobo futhi emaphethelweni eMadobo sosiya ngapha ekugcineni impela ngoba thina sakhele iBotswana yikho ke iMguza isibulawayo north and then Tina we are Bulawayo further south. Kodwa ke usenesikhathi lo muntu ephakathi kwehlehleli la kulomuzi lo eyenze le mkhuba ehleli kuwo asithi nje cishe unyaka kodwa ke cha ngempela ngempela kuyena umuntu engaqamba mangithi mhlawumbe kunento ongaphinde uyisole kuyena ngokomqondo cha uphelele lo muntu futhi ucabanga aqede okungase kube ngumbuzo nje ukuthi ngempela ngempela lo muntu ungabe eyinkonkoni yini ngokucela ngoba kunalabo abantu ababuye babenze inkonkoni lapha laba abantu abazinkonkoni abafuna ukuthi bathandane ngobulili obufanayo ukuthi mhlawumbe uleso simo salabo bantu labo kodwa cha ngokomqondo iphelele lo muntu.
Hayi bekukuhle ukuxoxa lawe Ngwenya, siyabonga.
Angibonge mhlonishwa.
Umnumzana Sihwete Ngwenya, lipholisa lesigaba sakobhidi emangweni weKezi. Besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Sibonga kakhulu untungami linkumo ungadinelwa kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi wamapiano uKing Mbulazi.
Angibingelele msakazi, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Okhulumayo umhlalisi Khumalo owaziwa kaKing M King Mbulazi osehambile endimeni kakhulu, uculika isichathamiya kakhulu. Ngiyacula umasikandi ngengaza emsakazweni futhi kuhamba iqembu lami lomasikandi. Manje ke esengufundile iloko ke sengikwenza manje ukuzenzela amabhithi, ngiziproducela amabhithi, ngizenzela umculo ngokwami wami la ngihlala khona ngaphasi kwestudio sami iGlee Rocks Studios ekhaya. Ngiphuma eKezi kodwa ngifana ozikhulele kwaBulawayo, umculo vele ngiqale khona la kwaBulawayo.
Aba abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mawungabe uzongifonela straight ungathinta kulezi number 073 446 4215. Mawuzo uthanda ukuthi sixhumane WhatsApp 083 842 6639. Kufacebook ungangena nje uthi Mhlalisi Khumalo uyangithola.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Sicela uxhaso kibo, yibona abelungu bethu abalandeli balaleli. Siyacela nisupport, singajabula kakhulu. Ngicela isupportini kakhulu bafowethu, ngicela isupport, ungangijabulisa nami ngizibone njengomuntu oshintshile. Ngokwezwa ngise-South Africa yila sizama khona amatoho, ize nakhona sekunzima kungasekho lutho olulungayo, sesicabanga ngiyasebenzela ekhaya. Besicela nje isupport yenu kakhulu.
Singakehlukani, sike sikhangele ezinye zezinhloko zendaba ebezikhokhela. Abakubandla elibusayo eleZANU-PF bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika, ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni. Hayi-ke, sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa ngenjabulo umthembu osithembayo uGibbs Dube lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.